Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wesvondo, kurume 15, 2020. Makateerera ku Studio 7, nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe makambani makuru orambidzwa kutengesa pamusika wekunze izvo zviri kushorwa nedzimwe nyanzvi munyadze zveupfumi.
Pane imwe rally yakaitwa vainge vachitaura nevanhu vakanga vachitaura kuti ivo vakanga vachitarisa kuti vanhu vavhota ndavanani. Kuitira kuti pavanozopa rubatsiro kuna avo vanotambura vange vachingopa ivo chete vanenge vavhota.
ZANU-PF yokunda MDC musarudzo dzemakanzuru, asi Zesin ichikurudzira kuvandudzwa kwemimwe mitemo yesarudzo.
Takanganisirwa zvisingaiti pamafields zvokuti tinokumbirisa maimputs akanyanya especially mafertilizers matopu kuti ivhu redu ridzoke panzvimbo bhozi zhinji racho top seu racho rakanyatsosvika rakatorwa nemvura.
Nhasi kwapera gore vanhu vawirwa nedambudziko recyclone idai, asi vakawanda vavo vasina pekugara. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yaburitsa mugwaro rayo reGovernment Gazette kuti mamwe makambani matatu anoti Old Mutual, PPC Limited neSidco International ambomira kutengesa pamusika wekunze kwegore rose pachiongororwa kuti aifambisa sei mari sezvo paine fungidziro yekuti mashandiro avo aipa kuti dhora remunyika rishaye simba zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kana vatauriri vemakambani matatu aya kuti tinzwe divi ravo sezvo nhari mbozha dzavo dzanga dzisiri kudairwa. Asi tabata nyanzvi munyadze zveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano.
Tikuona sedano rerekunokanganisa mamiriro eupfumi hwenyika nekuti pari zvino Zimbabwe iri kuti iri open for business. Sekutaura kwakaita President Mnangagwa, kana uri open for business tinotarisira kuti mitemo inoiswa nehurumende inofanira kuti makambani akwanise kusununguka kuita business munyika. Saka kana taakusatenda kuti makambani makuru akaita seSidco, Old Mutual nePPC havachakwanisi kutengesa mashares pasi rese. Iyo open for business here iyoyo. Zvaakureva kuti yataa opposite, Zimbabwe is closed for business. Reason why makambani achienda kunotengesa mashares pasi rese. Vanongoida kureiza capital inova inoshandiswa kufinance maoperations avo munyika. Right? Saka kana maakusaspenda zvikureva tiri kuramba mari chabva kunze kwenyika ichibudiza kubva kutenga mashares nekuti zvatozvarwa. Right? Zvoreva futi kuti makambani ari muno asina kusaspendwa vanenge vakutotya kuita business nekuti mangwana ndivo vanenge vakunorohwa.
Chii chiri kupa kuti dhora remuZimbabwe rirambe richishaya simba?
Tiri kuona hurumende iri kuti Old Mutual share Old Mutual ndo raikonzera red kublack market. Kubudikidza neretinonzi Old Mutual implied red raishandiswa kutreka exchange rate nerate iyo. Hurumende chaisi kuona sekuti kuti rate iri richimbwa mutengo ikwire inhau yekuti mari mumaketi ishoma. Saka hatingagadzirisi rate nekuti tagura chinonzi Old Mutual implied rate nekuti asaspenda. Saka rate yeOld Mutual richadonha. Hazvigoni izvozvo, hazvigoni zvachose. Pane matambudziko akawanda kuitika mumaketi asinei nekuita nerate reOld Mutual kana rePPC kana reSidco. Madistortions ndiwo dambudziko guru remumaketing pari zvino.
Nyanzvi munyadze zveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sangano rinongo ranyadze sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti sarudzo dzekuchimanimani Rural District Council Ward 16 neMagwe Rural District Council Ward 17 dzakakundwa neZANU PF dzakaitwa hadzo murunyararo kunyangwe hazvo paine mashoko ekuti vamwe vemuZANU PF vainge voda kushandisa chikafu mukutsvaga mavoti. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU PF vaSimon Kaye Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kuchimanimani vaCharles Chinamira veZANU PF vakaita mavoti churu nemazana mashanu nemakumi masere nemapfumbamwe, vaBrightwell Mudanda veMDC vachiita mazana maviri nemakumi matatu. VaOntivile Ndlovu veZANU PF vakaita mavoti mazana matatu negumi nematatu, uku Sindisiwe Mputi weMDC achiita mazana maviri nerimwe chete. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni.
Takatumira nhumwa dzedu kuti dzinge dzichiona kuti zveti iri kufambisa basa iri zvakanaka here. Ongoro yatakaita kubva kumaobservers edu anga aripo ndeyekuti izvo election hayo musi wevoting yafamba zvakanaka munzvimbo dzose, asi chiri kungo ramba chishingo tinedza ndichoti chokuti vanhu vashomanana vari kuenda kunovhota. Tikatarisa maelections akaitwa muna 2018 mumawadhi iwawo nevanhu wandu wevanhu vanovhota gore rino nezuro, tinoona kuti washomeka zvikuru, uri pasi peyatingati 50%. So chinhu chinongoramba chichingotinetsa kuti koseiko zviri kuramba zvakadaro.
Makatanga kuongorora sarudzo idzi riini chaizvo?
Takanga tine atinoti malong term observers vakanga vari munzvimbo idzodzo maelections asati aitwa. Zvakare chakatinetsa ndechekuti pane imwe rally yakaitwa vainge vachitaura nevanhu vakanga vachititaura kuti ivo vachange vachitarisa kuti vanhu vavhota ndavanani, kuitira kuti pavanozopa rubatsiro kune avo vanotambura vange vachingopa ivo chete vanenge vavhota. Chinova chinhu chatisingatarisiri munyika ino kana zvichiitwa by election ingori muone ward. Ko patinenge takuita mageneral elections panozoitwa zvakakura kudini? So izvi ndo zvimwe zviri kutineta. Takakurudzira yedu hombe ndeyekuti zveki nyatsoongorora mashoko iwavo ekuti pari kuitwa vote buying, yoona kuti ndezvipi zvingaitwe kuti pave neyatinoti lasting solution kudambudziko iroro, nokuti rakaramba riripo maelections atinoita kuno muZimbabwe anongoramba achitariswa semaelections ari kuitwa asina kujeka.
Nderipi bato rakaonekwa richiita izvi?
Bato rakaonekwa richiita izvi ibato reZANU PF.
Tichitarisawo mugwaro renyu muri kutiwo ivo vevanopikisa ava vana kuendesawo mapolling agents kune dzimwe nzvimbo, zvanga zvichifamba sei?
Zvechokwadi, ongororo yedu ndeyekuti ZANU PF chete ndo yakanga yakatumira nhumwa dzayo kana kuti maagents ayo mumapolling stations ose, asi avo vanopikisa vanga vari kuparticipatewo muelection iyoyo hatina kuona kuwepo kwavo mune mamwe mapolling stations, kureva kuti unenge wakasiyira bato rimwe chete kuti ringe richiongorora zviri kuitika ipapo, chinova chinhu chisina kunaka.
Sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni vachitaura vari parunare muHarare. Nasi kwapera gore kubva zvakawirwa vanhu vekumanikaland nemasvingo nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamu emvura kana kuti cyclone Idai. Asi zvinhu munzvimbo idzi hazvina kumira zvakanaka uye vanhu vakawanda havana pekugara uye mazambuko akawanda haanawo kugadzirwa. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International rinoti muZimbabwe, Malawi neMozambique makawirwa nedambudziko iri zvakanyanya. Hamuna kuitwa zvakawanda nenyaya yekuti vanobatsira havana kuunza mari yakawanda sezvainge zvichitarisirwa. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo ashanyira kuchimanimani kuti tinzwe zviri kuitika.
mamwe mazambuko edu ndechimani mani pamwe nemigwagwa zvichiri kugadziriswa zvopa kuti kusvika kune dzimwe nzvimbo kurambe kuchinetsa zvopa futi zvakare kuti vagari venzvimbo idzi vatadze kuita mabasa semazuva akare mumwe mugari wemunharaunda iyi amailen mondarera vanoti mazambuko enharaunda iyi anoda kuti agadziriswe nechimbi chimbi
zvigadziriswe chekutanga zvikora chechitu marod Chechi 3 maclinic, chechi 4 dzimba dzevanhu, chechi 5 chikafu. Marodhi akatonyanya kushata because amweni mabridge mvura ikangonai because iri kungonai ari kuramba ichitodini ichitodambuka. Pane bridge rinolinge ndakopa and mushabiso rakatobva izvozvo mota dziri kufambira pai mumvura chaimo mumatombo saka vanhu vevillage vanongoronga vachi matombo asi hazvisi kubatsira because motikadika dzisi kudini asi kufura vanhu vari kutofura ipapo netsoka. Saka anenge aina arwere aya zvinonesa pane pasina chii pasina bridge nekuti anoti akasvika ipapo akumbotodzikisa kuti murwere uya pai mumota. Apedzawo mota yobira otosunde motikayani yobira rwese ozosvika futi pamberi apo semurwere saka mupadelaying murwere chirwara siriasi unogona kutodi unogona kutofira nzira
mugari wekwahlabiso amai hilda hlabiso vanoti nzvimbo yavo ichiri kunetsa kuti isvikike
kweduko especially kushimanimani chikurukuru kazhinji inyaya dzemarodhi yes of course kugadzirwa akagadzirwa but hazvina kunyatsoperera mumabridges haasati aperera kugadzirwa zvekuti kwedu kushimanimani tinorarama nekutengesa mabhanana motika dzinouya dzichihodha ndo pane kurarama kwedu saka mumabridge haasati agadzirwa sengere pamuganga mutsangazi muganga ngasaidire kuzasi harisati ratombogadzirwa pane mazitombo ekuti motika dzinotosvike panguva yekutoita mabreakdown ipapo nenyaya yemazitombo nenyaya yemafuels takakanganisirwe zvisingaiti pamafuels zvokuti tinokumbirisa maimputs akanyanya especially mafertilizers matopu kuti ivhu redu ridzoke panzvimbo bcause zhinji racho topsoil racho rakanyatsosvika rakatorwa nemvura ndo zvimwe zvinhu zviri kunyanya kutishungurudza kwedu ikoko
mumwe mugari wekuchimanimani vapanganai murime vanotiwo vagari vechimanimani vanotarisira kuti rubatsiro rusvike kwavari rushandiswe nemazvo kuitira kupedza nzara muvazhinji
vatopuwe land yekuti vakasike kogadzirwe dzimba dzavo vese vari mumatende vaone kupekogara totangi zvochinaka izvozvo izvo pekugara paita welfare yavo inode kuonekwa nyaya yakadai ngewater connectivity vanoda kuwana material yakakwana yekuti vachengetedze izvi tava kuende muwinter and we are still in the rain season saka totarisire kuti vakasike kudziiswa nekuita kuti vaone upenyu hwevanangise mberi neupenyu saka zvimwe zvizotikoshera zvakanyanya izvozvo izvo kuti vabetserwa vana vavo especially maschool fees that's a struggle pane zvine anhu ari kutambudzika kuti aone mari dzekubhadharira vana chikoro ngekuti aya anhu ari affected saka hatingambotarisiri mashura kuti vangadai vaine zvakavakwanira saka varoda ruoko rwakanyanya chechitatu tiri kuda kuti maresources akadururwa munyika munomu kazhinji anopinde through government tode kuti afambiswe ngenzira yakatsanangurika aende kobatsira beneficiary saka haingave nhau yevari mumatende chete kunyange kumamisha kwatinoraramira kunzoko kutoriwo neanhu ane tende dziri payadhi pamisha yavo saka anotoda yekutotsimudzirwe pekubetserwa kuti vave ne infrastructure and shelter yakanaka yekuti vaone pekugara
mumwe mugari wepaskyline amai Joyce Ziwi vanoti vakashayikirwa navatezvara vavo panguva yecyclone dai vakasara vaparadzirwa musha asi kusvika pari zvino havasati vavakirwa pekugara vanotiwo tarisiro yavo ndeyekuti vatsvagirwe pamwe pekugara pakanaka
pane aibatsirwa nemarata chishi metiro kwakise dzimba imba yangu yakawandirimwana mwana wangu tiri tisho amwana ari kuzvikoro ndine hwana ari pamutambani hwana ari pabiriri saka imba yakandowa nditori imba imomo hapana handitatomboonawo mitire kundidindi yakuse
amai tsitsimungana vepamusha pedyo nekwabiriri vanoti nyaya yechikafu imwe zvimwe zviri kunetsa sezvo muminda mavo musina chirimo
kundopowa mitire ndione kushandisa ndo zvandichishuviro chandinacho
amai Caroline Muhlanga vanotiwo vakafirwa nemurume vakasiyiwa vari parumananzombe nekuti havachina musha mushure mekunge vaparadzirwa nemafashamo
tikuretera sangana naro ndaendesipo hangu inini pakafa baba murume nemwana wamukorori vapaise kudaro kuti chosaya tichigara matambudziko tinangu kuti tinode kuti tingambobatsirwawo here.
Vagari vekushimanimani vanotengesa zvinhu zvakaita semabhanana, madomasi nezvimwe zvirimwa kuti vawane kurarama, asi izvi zvave kunetsa kubva zvakaparadzwa nzvimbo iyi nedutu mupengo remhepo nemafashamo emvura ecyclone Idai gore rapera. Ndakamirira Studio 7 kushimanimani, ndini Iloida Moyo.
Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mure Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nevechidiki vebato reZANU PF uye veMDC. Tiri kubata nyaya yezvemashoko akaburitswa nehurumende yeAmerica, ayo anoti nemaondo avo hurumende yeZimbabwe haisi kushanda nemazvo mukuremekedza kodzero dzevanhu munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaAlex Kakanje veZANU PF uye vaGodfrey Kuraone veMDC. Totanga nehurukuro yedu navaGakanje. VaGakanje, ndino mugamuchirai muchirongwa chedu, makadi henyu?
Ndipo makadi mukoma.
Aiwa, tirinani. Mungatiudzawo maondo enyu, vaGakanje.
Nyaya inoitika mwana wamai yekutanga ndeyekuti chavanomboti kodzero dzevanhu ivo maAmerica chii, ende vanhu vavanoti vari kutyorerwa kodzero ndivanani, ende chiri kutyorerwa vanhu vacho chii, uye ari kunzi ari kudzityora ndiani? Dambudziko raita maAmericans nderekuti kana vachitaura zvinhu vanotaura zvichibva pamakuhwa avanopiwa nemaorganization nemapolitical parties avakadyara muZimbabwe avanofinansa.
Tinonzwa vazhinji vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vachikurudzira hurumende yeAmerica kuti iendere mberi nyaya yemasanctions. Tinonzwawo vamwe vateereri vanopinda muchirongwa chedu vane maondo akafanana. Vazhinji vanoti hapana musiyano uripo pakati pehurumende yavaimbo vemutungamiriro wenyika vaMugabe nehurumende yavamunangagwa. Imungatii nazvo?
Kupinda kwavamunangagwa kwakatembererwa nemunhu wese. Munhu wese achiziva kuti vamunangagwa chete ndivo vanogona kufambisa mberi nyaya dzekusimudzirwa kwekodzero dzevanhu. Wakazviona ndokupa muenzaniso vana Thomas Mapfumo achitenderwa kudzoka munyika. Wakazviona iwe 2018 election was the most peaceful. It was the first election ever to have a ZANU PF presidential candidate leading in the preaching of peace.
Tichitarisa zvakaitika munyika gore rapfuura uyezve muna 2018 apo vanhu vanga vachiratidzira vakapfuurwa nemauto evakafa, nanhasi nyaya iyo idzodzo hadzisati dzagadziriswa, pane zvamungati zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe mukuremekedza kodzero dzevanhu here? Nekuti pane vanhu vakafa kapa.
Ngatizivei kuti vanhu vairatidzira ava vanobva kupato ripi? Reality on ground ndeyekuti vanhu vairatidzira ava ndevemgc alliance.
Asi vaGakanje, zvisinei nekuti ndewebato ripi, pane vanhu vakafa.
Ndiri kuenda ipapo. Chechipiri, akapa conclusion yekuti mauto ndo akauraya. Zvakawanikwa papi? Even ukatarisa report yakaitwa necommission of inquiry, I'm yet to see page racho rinotaurwa kunzi masoja akauraya munhu. Zvandiri kuedza kutaura ndezvekuti vanhu vaurayiwa. First positive step yakatowana vamunangagwa ndeyekuseta up commission of inquiry with the sole purpose yekuestablisha kuti vanhu vacho vakambofa sei, zvanga zvabva papi zvikaenda papi. Everybody from the military cooperate and they give their own side of the story.
Aiwa, takunzai zvakanaka vaGakanje. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Muri yeZimbabwe, sezvo tichitema tisina divira takararekera, tabata vaGodfrey Kuraone veMDC kuti tinzwe maondo avo. VaKuraone, ndino mugamuchirai muchirongwa chedu, chimakadi henyu mukoma?
Tinofara, makadi henyu.
Tinofara. Tipiwo maondo enyu.
Hurumende yeAmerica yataura zvatinogara tichingotaura kubva kudhara. ZANU PF kubvira panguva yeMugabe kusvika nhasi haina kana musure chete wekare chekuita kodzero dzavanhu. Ukaona tikapinda mumaelection dza 2018 naAugust naJanuary wawozogoti rakapera, people were killed.
Tambobata wechidiki webato reZANU PF vaAlex Gakanje, ivo nemaondo avo hurumende yeAmerica haisi kuda kubatsira nyika yeZimbabwe, mungavapindura?
kama hivi institutu za America zikutaura wei zikai zamara niko wame waneweka kada niko wawaya dekone mzikiri kuda kutakuta kuyanda ni munu wati ziwati kwa adikiti mzimbabwe kwa zirvewana tukure mechezo
tinonzo wawa jinji wanoongura nyaze zwe matongiro enyika wachivumira nene maundure enyupa mati hapana msiano pakati pe hurumende yeva imbo ye mtunga miru enyika wa Robert Mugabe uyeze hurumende ya Emmerson Mnangagwa waka kanji iwo wano aiwa icho cha andiso chokwa di waka ono Mnangagwa pa waka tura matumi kuwa mtunga miru enyika nyika yose yaka pembera kaya ndrambiru waka tsanangura wakata paka wane election pana kwa zero ziwa jinji za kambu nyikizwa seja itika nengua ya Mugabe mungati inazo izo
wanita tendera mashayo wakiti mudimu sana Mnangagwa mkuti mtaona kuti musiano uri kwa kura chosu during the 30 years ya Mugabe wanaita mademonstration asa kima kuona munaka shoot in the street during the 10 ya Mugabe wanaita mademonstration asa atina kuona wanu waipuwa mitoko yetu penga chupole lupola Mnangagwa na so mtaona kuti humende ya Mnangagwa it is any worse than ya Mugabe
aiwa tinotenda nguwa ndio ya jikana na wakura uone tinotenda shukuru sana kutipa maundre enyu Mure Zimbabwe tashuka kumakumwe chirongwa chedu cha nasi. Tichange tichiendra mberi nenyae nemswe chipiri pa chirongwa The Connection. Icho chinotanga na 8 p.m. chichipera na 9 p.m. pa page redu re Facebook re VOA Shona. Anukuneka na mfaro ndini wenyu Mike Hove. Mure Zimbabwe. Bye bye.
Aiwa tinotenda zvikuru Mike. Vateriri, musa kanganwe kuterira zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manieru ega ega, ningu wadza 7 PM, shondo kushika mugovera, mninge mchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kunyangwe hazvo matunhu akawanda muAmerica ari kurambidza vanhu kuungana vachiita zvematongerwo enyika kana zvemitambo nekuda kwechirwere checoronavirus icho chiri kuramba chichipararira. Mamwe matunhu ari kuita gadziriro yesarudzo dzemaprimary mubato remadhemocrats nemusi wechipiri. Matunhu aya anoti Florida, Ohio, Illinois neArizona. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu
simba. Vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndichikutambira muchirongwa chedu chemasvondo ose chezvechitendero. Nhasi ngatimbotarisai chimwe chitendero chiri kunze kwechikristu. Nhasi ngatitarisei chitendero cheIslam. Tine rombo rakanaka nekuti munyaya iyi, nhasi tina Sheikh Henry Balakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund. Ndatanga nokuvabvunza kuti sei chitendero cheIslam chichionekwa sechitendero chine hasha.
Kana tikaverenga magwaro edu isusu muchitendero cheIslam, iyo Qurani ratinoverenga rinova ndiwo bhuku redu dzvene, rinotitaurira iro kuti kana vanhu vanotenda vachinge vasvika kwamuri, izvi zvirimo muchapter number 6 paverse number 54, Mwari paanoti iwo waidhaja akalladina yuminuna biayatina fakul salamun alaikum. Kana vachinge vauya kwamuri avo vanhu vanotenda muziratidzo zvedu zvimwari vari kutaura, chiti kwavari rugare ngaruye kwamuri. Saka nguva nenguva chitendero cheislamu chinokurudzira nyaya yerugare, nyaya yerunyararo, nyaya yekugarisana zvakanaka munharaunda. Rugare ngaruye kwamuri, kureva kuti runyararo ndochinhu chatinonyanyoposhesa.
Tinowa zvakara kuti chitendero cheislam chinorambidza zvine hasha avo vanobuda muchitendero ichi vachienda kune zvimwe zvitendero zvakafanana nechikristu.
Chida kutsanangudza zvakare kuti vamwe vane pfungwa dzekufunga kuti islam inomanisidzira vanhu kuti vange vari vatendi mairi, asi zvisirizvo ba. Nekuti chinotipa kuti tifambe nacho muchitendero cheislamu kutora dzidziso inenge yakapiwa naMwari kubva mubhuku ratinoti ndo ratinotora kubva kwariri rino Alqurani randataura nezvaro, tichizotora netsanangudzo yarakaitwa mukurarama kwaiita mutumwa iyo wekuti kwaari ndokwakaparurwa bhuku iri Muhammadi rugare ngaruye kwaari. Muraramo yake munotipa nzira dzekufamba nadzo. Saka tikaverenga isusu muQurani imomo chapter number 2 verse number 256, Mwari vanojekesa vachiti hakuna kumanikidzwa muchitendero, zvichireva kuti munhu anotenda zvisiri zvekumbunyikidzwa. Kana munhu akapuwa akaparidzirwa shoko zvaakwaari iye kurigashira otenda mariri, uye kana akasarudza kusatenda pazviri hazvimanikidze munhu kuti chitenda, kana kutoti munhu wakuuzita hamutokurova nekuti waramba kugashira shoko. Handizvo. Saka iyoyo ndo basis yedzidziso dzechitendero cheislamu kuti mukutenda hamumanikidzwi. Saka vanhu vanozofunga kuti islamu inomanikidza, sandizvoba. Zvinhu zvekuti vanhu vanenge vaine pfungwa idzo dzekubudikidza nekusaziva kana kuti nekusanzwisisa kwakakwana.
Chimwe chandiri kuona apa Sheikh Balakazi ndechekuti vanhu kana vakatarisa islamu nehurumende, ngatiti kunyika kwakanyanya kuita chitendero cheislamu, havasi kuona mutsauko wekuti iyi hurumende here, ava vakuru vechechi vezvechitendero here, zvechitendero zvese zvakangobatanidzwa pamwe chete nezvematongerwo enyika. Sei zvakamira saizvozvo?
Tamunoona kana tichiti islamu tichitsanangudza, islamu inotsanangudzwa senzira yekurarama nayo. Saka mukurarama isusu tinotarisa zvese zvine chekuita neraramo yevanhu, hapana chinosara. Zvingave zvematongerwo enyika, zvingave zvepamweya, kana iye yamunoti kugarisana pahunhu hwedu, social connection, hakuna chinosara. Nekuti Mwari akatisika akatisa panyika, akatipa dominion yepanyika, zvichireva kuti kubva pakutanga zvakange zvakatonangira nekuti iwe munhu wapiwa kuti chirarama panyika, chiva unotungamirira zvese zviri panyika, asi zvifamba pagwara raMwari. Chireva kuti nematongerwo acho enyika kune nzira yatinofanira kunge tichifamba nayo, yatakadzidziswa naMwari yekuti ngatifambe cherechedza kuti tiri kurarama zvine justice here, hatisi kumbunyikidza vamwe vanhu here, hatisi kudzvanyirirana pake zvedu here, uye iwewe pake zvako munhu hausi kuzvidzvanyirira kubudikidza nekusateedza mirayiro yawakapiwa naMwari. Nekuti kana uchitsaudzira uri kuzvidzvanyirira iwewe, uye uri kudzvanyirira vanotarisira kwauri kuti unge uchiva pagwara. Saka islamu haisiyanisi matongerwo enyika, haasiri divorced from nzira yeumwari.
Tinotenda Sheikh Henry Balakazi, mukuru weZimbabwe National Zakat Fund, nemashoko avo, asi hatisati tapedza navo. Ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tichange tichienderera mberi nenyaya iyi. Aiwa vateereri, munoziva kuti uyu nditanonoka Wande ari kuWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda tanonoka Wande, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mamwe makambani orambidzwa kutengesa pamusika wekunze achipomerwa mhosva yekudonedza dhora remunyika. ZANU-PF yokunda MDC musarudzo dzemakanzuru, asi ZESIN ichikurudzira kuvandudzwa kwemimwe mitemo yesarudzo. Nhasi kwapera gore vanhu vawirwa nedambudziko recyclone Idai kumanikaland nemasvingo, asi vakawanda vavo havana pekugara. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani nenguva dza 6. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Ola mge